vanhu ava ava vanozivikanwa semaagents vakapiwa nhamba dzenhare idzi kuti vapinze nekuburitsa mari kuvanhu vanenge vachida kutumira mari kuhama neshamwari kana kubhadhara zvinhu muzvitoro nezvikwereti asi ivo vanonzi vangava vekushandisa mukana uyu kutengesa mari pamisika mitema nekuda kwekuvharwa kwemitsetse iyi mutengo wemari nhasi pamusika mutema wanga wadzika zvikuru dhora rekuamerica rainge rotengwa nemadhora 10 emari yemabondnotes asi richitengwa nemari inosvika madhora 20 kana munhu achishandisa ecocash kana kuti transfer asi nhasi dhora rekuamerica iro ranga rave kutengwa nemadhora 16 kana munhu achishandisa ecocash asi mumabhanga richitengwa nemadhora 15 emari yemunyika mumwe mugari wemuchinhoi vastuart njanji vanoti vanofara nekuvharwa kwemitsetse yekubhadharisa mari iyi vachiti zvanga zvoita kuti mari idhure pamusika mutema
mashandakirwa nomubhanga vakaera uyeutengeaunotengaemusika kamari kanenge aaaaaaiiokua
vanjanji vanoti vanhu ava vanofanirwa kutorerwa marizinesi avo zvachose sezvo vari kuashandisa zviri kunze kwemutemo vamwe vacho vanonzi vari kupiwa mari nevakuru vakuru vekumabhanga kana vezvematongerwo enyika sezvo mari iri kutengeswa mumigwagwa yakawanda kudarika iri mubhanga studio 7 haina kukwanisa kuwana umbowo huzere pamusoro pezvipomerwa izvi
hamusi kupera mari dhara fruti yapera munofanira kuitidhara fruti yapera
aaaotendereza mari mabhiaa
asi mumwe anotengesa mari vatapadzwa kureya vanoti kuvhara mikana iyi hakusi kupedza dambudziko remari munyika
waya vari kuvhara pamaagent ivo vachingaonekwe rutikozi kuita kuvhara nechedzizotendera dzendo maagent chikusaika kwemari kuri kuitika kuenda vabenga uvane mari kuenda kuesa muna mari maagent acho ndivo vanowana mari kuti vanhu vacho vanenge vane mari dzavo saka maagent cashinkeshagara takaurai takavhara agent nekeshinekeshachinozoitika toshandisa mazikiti
mumwe anotenga mari pamusika mutema anoda kuzivikanwa nezita rekuti jab anoti kuzotengesa mari neecocash kunobhadhara sezvo achizowana mari yakawanda kudarika achinja achipiwa mabhond
saka vanhu vakatojairira izvi kuti ecocash nokuti akapiwa ikwatonoshenga zvinhu zvakawanda turusi ecocash nebhondi dande kupiwa iri mari andesi madhiwo arida kuita sikade ecocash akudai but vanhu vakatoprefera kuti akaitirwa mutransfer inenge yakawanda dande kuverengerwa iri mari mari
hatina kunzwa divi reeconet panyaya iyi asi mugwaro ravo ravakaisa padande mutande svondo rapera vakati mari iri kutengeswa haisi yavo ivo vanongopa mukana wekuti vanhu vatumirane mari nekubhadhara zvavanoda gwaro ravaburitsa vebhanga guru renyika rereserve bank of zimbabwe kana kuti rbz vanoti nekuda kwekusashandiswa zvakanaka kwemitsetse yezvekufambiswa kwemari iyi bhanga guru iri ravharisa urongwa hwese hwekushandiswa kwemari kana kuti cash in cash out rbz inotiwo urongwa hwekuti munhu akatenga zvinhu muchitoro apihwe mari kana kuti cashback hwavhariswawo bhanga guru rakurudzira mabhanga nevose vanoita zvekubhadhara nemafoni kuti vaite zviri pamutemo mubasa ravo ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini apa chigoriwa